Pain. Alifa. Your homies. Moyo muti. Bauri ne moyo wesenda toperera. Banga kutaure ne kasewezewe kuti wachembera. Diwe magwinyangu ndiwe mbabu yangu ne rudo ndoto kuyemera. Pandaka kusarudza ndakange ndisina kukotsira. Adama ndopika ndikusiye wakarambo chindinetsa nezvako chenda nobata mushongo chipinge. Uri chitora moyo nerudo waita ndipenga. Nditerere marewa rewa chishuo chao kuti ndikuseme. Usava sekerere wane moyo wakawoma samare. Moyo muti unomera pahunoda. Ndakamutora kuLagos uyu mwana ndiye wandakada. Ingoma yangu yandaka kakadiri ndeka ndichairidza kusvika yaparuka. Rudo rwangu naye rinenge bhora tongoramba tichikawira. Nyangwe mukati shanda nemashoko atiterere tongoramba tichikondinya. Ndakarima ndega munda uyu chine minzwa pana kandibatsira kusakura. Adamashi is my standira meno zvenyu nestresi muchakaura. Moyo muti unomera pahunoda. Ndakamutora kuLagos uyu mwana ndiye wandakada. Ingoma yangu yandaka kakadiri ndeka ndichairidza kusvika yaparuka. Adama ndopika ndikusiye wakarambo chindinetsa nezvako chenda nobata mushongo chipinge. Uri chitora moyo nerudo waita ndipenga. Nditerere marewa rewa chishuo chao kuti ndikuseme. Usava sekerere wane moyo wakawoma samare. Moyo muti unomera pahunoda. Ndakamutora kuLagos uyu mwana ndiye wandakada. Ingoma yangu yandaka kakadiri ndeka ndichairidza kusvika yaparuka. Moyo muti unomera pahunoda. Ndakamutora kuLagos uyu mwana ndiye wandakada. Ingoma yangu yandaka kakadiri ndeka ndichairidza kusvika yaparuka.